Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, kuri musi wechitatu, zvita 29, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe voburitswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Nengo dzezanu PF dzomirira zvakabuda musarudzo dzematunhu nezuro, asi vamwe vachinyunyuta kuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Vanopikisa vanoti vari kushamisika kuti sei zanu PF iri kuenderera mberi ichiunganidza vanhu yakachengetedzwa nemapurisa, asi ivo vachirambidzwa kana kupa vakaremara nevakwegura zvekudya. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwemari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mana kana kuti 4,940. Pane vanhu vakafa ava, 12 vakashaya vari kudzimba dzavo. Vanhu zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2,099 vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru nemashanu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 205,739. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vaive mamiriyoni mana nezviuru zana nevatanhatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,106,875. Vabayiwa nhomba kaviri vaive mamiriyoni matatu nezana rezviuru negumi nevashanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 3,115,197. Kutanga nezuro, hurumende yakatangawo kuzivisa nezveuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kechitatu. Vanhu vabayiwa nhomba kechitatu vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 3,993. Vari kubayiwa nhomba kechitatu ava vanosanganisira vanoshanda muzvipatara uye vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yakakura vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisawo zviri pamutemo nezuro kuti vave kubvisa mitemo yekurambidza kushanyira nyika yavo vanhu vanobva kunyika sere dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisirawo Zimbabwe mushure mekunge South Africa yazivisa kuti chirwere cheCOVID-19 chemhando yeOmicron chainge chonyanya kupararira munyika iyi. Asi zvekumborambidza vanhu kushanya izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme, vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica.
Pakatanga chirwere chimatanho aya akamboratidza kunge ari kushanda. Pari zvino ndiri munyika yeAustralia inova ndiyo yanga ine one of the most strict lockdown laws. Ndi pakutanga vakambokwanisa kuti chirwere ichi chirambe chisingapindi munyika mavo. Asi pari zvino zvangofanana nekwese kwese.
Asi kwange kune ndofu dzakawanda here dzakaonekwa sezvakaitika kunyika dzakaita seAmerica?
Hakuna kunyanya kufiwa sezvakaita dzimwe nzvimbo. Asi chiri kuratidza izvozvi ndechekuti chirwere chacho chiri kutongopararira. Nematanho akatorwa kuvharira Southern Africa anga asina maturo. Nokuti chokutanga ndechokuti Omicron haina kutanga ku South Africa ende hakuna anonyatsoziva kuti yakatangira kupi. Chakangoitika ndechekuti ma scientists ku South Africa ndivo vakatanga kuibata kuti iripo. In fact pavakatozotarisa vakatozoona kuti kuna na Netherlands yanga yatoko kune chikare. Saka nyaya yekudzivharirana maboda nokuti vana ningava uye kuno haa ichi hachisitirwere chinosarura ganda kana kusarura vanhu kuti imhando ipi yevanhu vanochiita. Chirwere chakatotekeshera nenyika yose. Saka kutoti nyika dzose dziite maonera pamwe ndo zvingatobatsira. Matanho aya ekuvhara nekudidi haa.
Asi zvii zvingashanda semaonero enyu tichitarisa ruzivo rwavapo.
Chinongokwanisa kuitika ndechekuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira. At a personal level pamwe chete ne national level. But zvokuita makefu nokuvhara vanhu izvi mashandiro azvo chaiwo chaiwo hapana ari kumanzwisisa. Nokuti dai zvaiva zvinhu zvinoshanda nyika dzakaita sana Sweden dzisina kumbobvira dzaita lockdown kwaide kusisina vanhu. Iko zvino mukatarisa kuAfrica kwacho ndivo vanhu vasina kunyanya kuwana mavaccine zvakare ndivo vanhu vasina kunyanya kuita malockdown asi chirwere ichi. Achina kunyatsoparadza chokwadi chiripo ndechekuti chirwere hachisati chanyatsonzwisisiwa kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Asi chiripo ndechekuti iko zvino chinozikamwa ndechekuti mamasika anobatsira zveshuwa kudzivirira vanhu.
Tiri kuonawo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kunyanya dzakabudirira kubaya vanhu nhomba kechitatu. Izvi zvingabatsira here vasaungwe?
Mavaccine anotaridzawo kuti anobatsira asi still zviri kuonekwa kuti mavaccine acho haadziviriri vanhu kuti vasabata chirwere ende haadziviriri kuti vanhu vasatapurirana chirwere. Asi chiripo ndechekuti mavaccine anobatsira vanhu kuti vasaita urwere rwakanyanya hunozoita kuti vatadze kufema pamwe chete nokushaika. Saka tinofanira kuita maonera pamwe ende tinofanira kungoedza patinogona napo. Asi kuti tiite panic zvokuti tinotadza kuoparata kana kushanda handione zviri zvinhu zvinogona kutibatsira pachirwere chedenda iri.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe avanga vagara mujeri kwemwedzi mupfumbamwe vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nhasi nedare repamusoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vanota Mai Catherine Bachi Muzawazi namai Fatima Chakapa Mambo Maxwell varasa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street wokubvisa mukana wokubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge vaharuzivishe vatadza kunomira pamberi pedare gore rapera panyaya vari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental. Vatongi ava vati hazvina musoro kuti vaharuzivishe vakarega kuenda kudare nekuda kwavo sezvo vakaudza dare kuti vakanga vasangana nemunhu ane utachiwana hwechirwere cheCovid-19 kati zvavakaita izvi zvakatodzivirira vamwe vanhu vakawanda kuti vasabatwe nechirwere ichi sezvo vakanga vasiri kuziva kuti vakanga vatapurirwa chirwere ichi here kana kuti kwete. Nokudaro vatongi vaviri ava vabva vasendeka mutongo wava Dennis Mangosi parutivi vakati vaharuzivishe vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso pamusoro peimwe mari yavakambobvisa pekutanga. Vatiwo vaharuzivishe vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega vagare pakero yavakanyoresa uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Rimwe remagweta avaruzivishe vaSimon Chabuka vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Ya, tinotarisira kuti makomborero aruzivishe anobuda zuva ranhasi muchure mekunge apiwa bill rake $10,000 ende abhadhara. So zvangomirira kuprison kuti pavanosvika nerinonzi warrant of liberation vamuburitse. Tiri kutonzwa mumapepa nhau nemuvanhu kuti makomborero aruzivishe ane imwe nyaya pari zvino hatisati taudzwa naiye makomborero aruzivishe. Nyaya iyi ine gweta rake rinonzi Obeshava ndiye ari kuita vamwe makesizi amakomborero.
Rimwe gweta ranga richimirira vaharuzivishe ndimuzvinafundo Love Mo Maduku avo vatendawo kuti vasunungurwa. muna kubvumbi varuzivishe vakambobatwa vaine mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvinomhirizhonga mukati nekuramba kusungwa nemapurisa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina. Muna chikunguru vakapiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pamhosva iyi asi vakarambidzwa kubhadhara nenyaya yekuti nyaya yekuti vakapamba vashandi vekambani yeimpala yange ichiri mumatare. Izvi zvinotevera kuratidzira kwavakaita vachiti havasi kufara nekushandiswa kwemweye motokari yekambani iyi mukupambwa kwemumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vari kupomerwa imwe mhosva zvakare yekunzi vakaratidzira zviri kunze kwemutemo muHarare pedyo nemuzinda weMDC paMorgan Richard Tsvangirai House. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mayere vati havasi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanzi nemagweta avaharuzivishe vambomira kutaura nezvayo asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare repamusoro asi vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Bumbiro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti akwanise kutenderwa kubhadhara mari yechibatiso kana aine mhosva yaanenge achipomerwa ichinge iri mukati mematare. Varuzivishi vadarika mwedzi inokwana mipfumbamwe vachingoenda kumatare vachindundurudzwa kumatare panguva state chaiyo yanga isina ufakazi hwakakwana asi vachinyimwa kubhadhara mari yechibatiso kuti vagare kumba sekodzero yavainayo bumbiro remutemo.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori weJudicial Services Commission vaWalter Chikwana pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi vaziyambi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani. Kugara mujeri kwenguva refu kwavaharuzivishe kwakashorwa nemasangano ekunza akaita seEuropean Union pamwe nehurumende yeAmerica vachiti uyu ndeumwe mucherechedzo wekuti muZimbabwe hamutevedzerwe kodzero dzevanhu zvinoita kuti Zimbabwe isabvisirwe zvirango zvayakatemerwa nenyika dzekumavirira idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vabereki vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwaitwa mari yedzidzo nezvikoro zvakawanda. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Kotoro yekutanga yegore rinouya inotarisirwa kutanga musi wa10ndira, asi vana vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vanovhura chikoro svondo rinouya. Zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvemaboarding zvakatozivisa mari dzinofanira kubhadharwa vana vasati vatambirwa pachikoro. Mari dzakanzi nezvikoro dzibhadharwe dziri pakati pezviuru makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe ezviuru zvemaRTGS kana kudarika kana kuti 60,000 kusvika kana kudarika 90,000 kubva pazviuru makumana nezvishanu kana kuti zviuru makumashanu nezvishanu zvemaRTGS kana kuti kubva pa 45,000 kana kusvika kana kudarika pa 55,000 kotoro yapfuura. Amai Miss Bauren avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro kudunhu reMashonaland Syndrome vaudza Studio 7 kuti mari yemwana wavo yakakwira zvakanyanya asi vakati hapana zvavangaite nekuti ndiyo yakabuda musangano wevabereki.
Isu last term takabhadhara 46,000 then proposal yakazoiswa kuministry it's 75,000. Saka it's almost double the amount tikada kuzvitarisa.
Va Benjamin Masese, mumwe mubereki vati hurumende inofanira kuona zvaingaite panyaya dzemari yechikoro vachiti dzakwira zvakanyanya.
Mari yacho inobva kututi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti zviri kuitwa izvi zvekukwidza mari yechikoro zvinoreva kuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro sezvo mari dzevabereki vavo dzemihoro dzisina kukwira sekukwira kurikita mari yechikoro.
School fees increase $350 varayiridzi vachitambira 24,000 RTGS chigadza pasi mimba yomusikana.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomira vabereki reNational Association of School Development Committees and Associations vaBanimanokore vanoti hapana chikoro chinokwidza mari chisina kutenderana nevabereki.
Mukaisa mabudget yenyu mukagara pasi sevabereki mukaenda kuna permanent secretary kazhinji kazhinji havarambe maproposals amunenge mauya nayo.
Vamanokore vanotiwo zvakakosha kuti vabereki vaende kumisangano inenge yakokwa nevakuru vezvikoro nemakomiti avakasarudza, sezvo mumisangano iyi murimo munorongwa mabudget anozoendeswa kubazi redzidzo yepasi. Munyori musangano unomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vauza Studio 7 kuti vanonzwa kuchema kwevabereki asi vakati hapana zvavangaita sezvo mari yemuno iri kuramba ichishaya simba. Vati zviri pachena kuti chave kudiwa munyika kutambirisa varayiridzi nevashandi vese munyika nemadhora ekuamerica kuti zvinhu zvigadzikane. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vauza Studio 7 kuti bazi ravo rinopa mvumo yekuti zvikoro zvipidze mari kana zvichinge zvatenderana nevabereki, uye izvi zvinoitwa pachitariswa chikoro chimwe nechimwe.
Mafees anoapprovwa one school by school basis. School by school basis, maparents awirirana nemaschool authorities and then that school can then say kuti mafees edu ari approved.
Zimbabwe ine zvikoro zveprimary nesecondary zviri zvipfumbamwe nemazana manomwe. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuomera vabereki, hurumende inoti ichabatsira miriyoni nemazana mashanu evana nemari yechikoro pasi pehomwe yebasic education assistance module kana kuti BEAM gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kuverengwa pamavhoti kuri kuenderera mberi mumatunhu ose akavhota nezuro musarudzo dzebato reZANU-PF idzo dzaunza mutauro wakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland West, Mashonaland East, Manicaland, Mashonaland Central neMasvingo. Vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Vari kunyunyuta vari kuti vamwe vaiita zvechioko muhomwe, vamwewo vachirambidzwa kukwikwidza. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka munzvimbo dzakawanda kunyange dzakakanganiswa nemvura yakanaya kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumasvingo neMidlands, vachiti vari kutungamirira sarudzo munzvimbo idzi vanokwanisa kutaura nevakuru vebato kuti dzienderere mberi zvange zvichifanira kuitwa nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka dzokutsvaka vamiriri vemaprovinzi vemusangano weZANU-PF. Tinoda kutenda vaivhota nevaivhotesa navakuru mapolitical members namacentral committee namadcc edu anga achisupervisa sarudzo idzi kubva padistrict kusvika paprovincial level. Tinovakudza, tinovatenda nebasa guru ravakabata. Takaona kusina mhirizhonga, takaona kusina violence, takaona kusina kupokana kwakanyanya. Asi takaona runyararo, vanhu vachivhota murunyararo uye vachiwirirana. Takaonawo vechidiki vachiratidza kuda musangano vachivhota nekuparticipata musarudzo dzedizi. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti haiwa musangano wakura, zvakare musangano ndawa vakuru navadoko, tese tinokwana muZANU-PF.
Ko vanhu vachaziva rini zvabuda musarudzo?
Zvabuda musarudzo anova maresults edu muchadziswa nokufamba kwenguva kana isu kuNational Command Center takatungamirirwa navamupofu navamutsvangwa na National Political Commissar vabima tichinge tapiwa zvizere zvabuda kubva kumaprovinces. Mapolitical members akatumwa kumaprovinces ndiwo achasaina maresults kana asaina otumira kuno kuNational Command Center kuNational Election Directorate. Kunova kunotariswa zvichemo zvinyunyuto zvingava zvazvinda vamwe tochizoparura kuti maresults edu akafamba sei. Saka zvizhinji muchaziviswa nenguva National Political Commissar vabima na National Spokesperson vamutsvangwa.
Pane vamwe vari kuchema chema kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mungatudza kuti nyaya iri kugadziriswa sei?
Pari zvino hatigone, hatina simba pazera redu rekuti tinge tichikurukura zvinyunyuto zvingava nevamwe zvokuti sarudzo kumwe dzakanonoka kutanga kana kuti dzakazodeyayo. VaNational Elections Directorate ndo vanoongorora zvose izvozvo vachizoona kuti zvingava zvakakanganisa here zvabuda musarudzo kana kuti angari ma small problems zvavo. Sezvamunongoziva musangano une vanhu vazhinji, ndeweruzhinji. Membership yedu pari zvino inoverengwa inodaruka 4 million nezvuru zvinoratidzira zvamazana. Saka naizvozvo zvinotoonekwa kuti hapasitadzi kuva namatambudziko. Kune dzimwe nzvimbo kwakuchinetsa kusvikika.
Nekuda kwei?
Nekuda kwei infrastructure ya maroads anga achinetsa kusvikika kure dzimwe nzvimbo kunana Midlands Mberengwa nekunana Chiredzi kumasvingo kwakanaya zvinova zvakakanganisa zvakare kuvhota vachimbo vapiwa mukana neNational Election Directorate kuti vakondinye kuvhota nhasi. Saka kana vachinge vapedza ndo zvinozoita kuti sarudzo dzose dzinge dzichiungana pamwe chete ruzhinji nenyika yose yochiziviswa kuti zvafamba sei. Tinoziva ruzhinji rwese rwakatarisira nokuti sarudzo dzezanu PF dzakakoshera munhu wese.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance avanoti havasi kufara nenyaya yemutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mbamani sezvo bato ravo riri kurambidzwa kuita zvirongwa zvaro kana kutobatsira vanoshupika.
Ndozvatinotaura kuti Zimbabwe yava neudzvanyiriri, yava nevanhu vanonzi havatevedzeri mutemo vari vanhu vezanu PF. Inyaya yatinogara tichitaura kuti maelections enyika yose ari kunzi haiitwe, asi maelections ezanu ari kuitwa. Vari kuburana, vari kutenga mavhotsi, vari kutochengetedzwa nemapurisa kuti vanyatsokotyora mutemo weCovid. Ndoo kunonzi kurara pamusoro pemutemo kuri kuitika. Ndosaka tichiti maInstitutions edu ari kuda mareforms, ari kuda kuti agadziriswe.
Nechikonzero chei?
Nekuti kuti tirambe tichiita izvi hazvina zvazvinobetsera. Mapurisa acho haanyari, vari kuvachengetedza vacho havanyari, vari kungoita zvavanoda vasingatevedzeri mutemo yavari kuita. Iko zvino vari kurambidza vechechi kuungana, vari kurambidza vevamwe mapatisi kuungana, vari kurambidza ivo vanodawo kufara pamapati kuungana, asi ivo vari kuungana siku nesikati vachidzingirirana kuno nekoko, vachirovana pano nepapo. Chinotishamisa vanenge vakatochengetedzwa nemapurisa.
Zvingakwanisika here kuti muende kumatare muchinogunun'una nezvamuri kuita izvi zvekuti mapurisa anenge ari kutarisa kuti munabuda mbamani?
Tichaona matano atichaita. Asi nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti matare nedzimwe zvakagadziriswa kuti zvinge zvichiona kuti kodzero dzevanhu dziri kutevedzerwa vari kungotarisa divi. Human Rights Commission inotarisa divi, matare acho anotarisa divi, kana kuti nyaya yacho inogona kutora makore muchingonzenzeredzana mumakoti iyo nguva ichifamba. Chiripo ripo ndechekuti mutemo ngautevedzerwe, mutemo ngaufanane nemunhu wese.
Ko vakaramba vakatsika madziro?
Isusu taona kuti vari kuramba vachiita izvi, tichangounganawo semaunganiro ari kuitwawo nevamwe, tochitangiravo ipapo. Nokuti hatingarambi tichirambidzwa isusu tichiona kuti ivo vanoita sekuti kana ukapinda muzanu COVID haibati, ukapinda muzanu unobvumidzwa kusangana. Asi tichaona matano atichatora kuti tikwanise kunge tichisangana nevanhu.
Meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance vari parunare muHarare. Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wedare reSenate muAmerica vari nhengo yebato remaDemocrats vaHarry Reid vashaya kumba kwavo kuHenderson, Nevada, vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mudzimai wavo amai Landra Reid vati vaReid vange vachirwara nechirwere chegomarara kwemakore mana adarika. VaReid vainge vari mudare reSenate kwemakore makumi matatu nemana uye vakaenda pamudyandigere muna 2016. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vaReid aive munhu akavimbika, aitaura chokwadi nguva dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki vekereke yeMethodist vane munamato wavari kuita pamadande mutande unounganidza makereke akasiyana-siyana kubva musi wesvondo ndira 2 kusvika musi wa9 ndira gore rinouya. Reverend Mudambanuki chizvarwa cheZimbabwe chiri muNebraska muno muAmerica. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 na Reverend Mudambanuki nezvemunamato wavo uyu.
Tinotenda Mwari nema organizations akaberekwa mu United States of America nema prayer lines. Saka kupera kwegore rino muna November takaita end of year revival. Itakanga tiri kutenda Mwari nekutichengeta mushure mekunge tasangana nemadambudziko akawanda zvikuru kubudikidza nekufirwa kugara kwedu mudiaspora nezveupenyu zvakasiyana siyana. Saka takaita a very successful end of year revival. Mukudaro takaronga zvakare kuti mukutanga kwegore tive tinosangana pamwe chete tichinamata kutange gore redu. Rwendo rwekunamata mabvira pamwe. Muchizezuru vanoti rwendo rwemujecha mabvira pamwe. Saka taone kuti isu sevana weZimbabwe, vana vekuAfrica, vari kudiaspora, vanozina Jeremiah muriko namatai, murikorora nai, murikoitai zvose sekunge muri kunyika yekwenyu. Tiri kusimudza Jesu pamusoro-soro, Mwari wedu pamusoro-soro, Mweya Mutsvene ari mutungamiri wedu, tiri kubatana pamwe chete. Ndopakabve pfungwa yedu kuti sekuti tiri ma prayer line tiri ma organization tadi kubatana pamwe chete tichinamata Mwari wedu watichengeta kusvika pakadai. Isu ngei tiri pano nhasi zvinorova kuti tine donzo, saka nevana wedu nemhuri dzedu nema organization nema prayer line vana weZimbabwe tichabatana muzoom tichinamata Mwari mu beginning together revival.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachirumbidza Mwari pakutanga kwegore nyanya kudiaspora kuno?
Ndingati kwese pane munhu wese angoripo kungopinda chete muna kugadzirira kutanga kupinda muna 2022 chinhu chakakosha. Shoko raMwari rinotitaurira kuti tangai kutsvaga umambo hwaMwari nezvikururama kwahwo kwese, zvimwe zvese zvotera. Hazvingaiti Miss Marvelous kuti titange gore tisina Mwari, nokuti Mwari ndo wane bigger picture. Ndiwe Mwari wane zviro zvese, vanoziye mberi kwedu, ndo vanotitungamirira. Saka zvakakoshesesa kuti tisimbisane pakunamata mukutanga kwegore. Munoziva kuti vanhu vanoite ma 10 days ekutanga kwegore, kuparure gore, kupinda mugore. Saka mberi kwedu Mwari ari kutungamira, asi isusu tabvire kuita yield, tabvire kuita surrender kuna Mwari kuti chititungamirirai tega hatikwanisi. Timu yedu iri kutaura nekuti tarisai Mwari ari kuita zvinhu zvitsva. Zvinhu zvitsva zvipi zvavari kuita? Tingaziya sei zviri kuitwa naMwari zvitsva zvavanoda kuita tisiri mwavari? Saka donzo redu ngerekuti tione zvamwari ari kuita tiri kufamba nawo.
Chirongwa chenyu ichi chinenge chiri kutanga nguvai, uyezve vanenge vachida kupinda pachiri vanopinda sei?
Chirongwa chedu chichatanga musi weSunday January 2nd, 9 p.m. Eastern Time, 8 p.m. Central Time, 6 p.m. Pacific Time. Tinenge tiri kuramba tichishambadza, tichipema Zoom link edu. Last time petakaite end of year revival, it was very successful. Takanga tine kubatana kwakanaka, vanhu vachitaurirwa, tichiramba tichiadvertise. Saka tinokutenda nekuti matipoi mukana wekuti tiwe tinoshambadza izvo Mwari ari kuita munota America mukutanga kwegore 2022.
Avo vanga vari Reverend Eva Mudambanuki vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNebraska muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe voburitswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Vabereki vakawanda munyika vochema-chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Mphalakazi 2021 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi. Anginamazi madzwe ngiphelele nje. Umuntu nje obejabula last week. Abantu bemihlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila. Understand? And then you find this week umuntu obesesishiya nje kanjalo.
Ube ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezihlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langkona bathi kade lilesiqhotho nomoya omkhulu kakhulu.
Izulu elilesiqotho elize lomoya omningi lichiye ezinye izakhamizi zakomatekenya kuward 22 eGwanda zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwempatalo zesikolo zomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho. UGumede ubhubhele esibhedlela sempilo kubulawayo namhlanje emini. UJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UGumede udlule emhlabeni namhla emini ngemva kokuba ekhale ngesisu ngolwesibili wagijinyiselwa esibhedlela lapho kutholakale khona ukuba engaba ekhathazwa ngamatshe ezinsweni zakhe. Ubhubhe namhla sekuzajaya ihola lesibili emini ngesikhathi kulungiselelwa ukuba ekwenziwa esinye iscan ukuze abemtholampilo bathole iqiniso lokuba kuyini obekumkhathaza. UNdumiso Emmanuel Gumede utshone ngemva kwensuku ezimbalwa yenzelwe idili ngabalandeli beqembu leHighlanders bembonga ngomsebenzi omkhulu awenzele iqembu leBhoso. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshim Gogwera laye wayeyingxenye yalabo ababekholisa bendawonye loGumede ngeviki yedluleyo.
Zananzelela ukuthi uyenzelwe umdlalo omkhulu kucelebratewa 48 years zakhe ekuadministration ngelanga leUnity Day isenzelwa eHighlanders Clubhouse. How? Abantu bengananzeleli ukuthi kube kusokungumvalelisa uNdumiso Gumede ngokumenzela lwana umdlalo ecelebratewa iminyaka yakhe yokuphathisa kwezenguqu. Kube isimanga ukuthi kungasuki ezingaki sokuthiwa ayi akasekho.
UGumede ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Uqale ukusebenzela iqembu leHighlanders ngo-1974 engumeli walo esigodlweni iHarare, njalo uphathe izikhundla eziningi kuleli qembu ezigoqela ukuba ngumgcinisihlalo weqembu kanye lokuba ngu-chief executive officer. Uke wasebenzela njalo inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association. Kolunye udaba olufanayo wayengumdlali weqembu leDynamos uIsaac Nema udlule emhlabeni izolo ngemva kokuba olunye uhlangothi lomzimba wakhe litholakale lungasasebenzi kuhle. Laye ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngonjalo nje umunye owasebenza loGumede uAlexander Maseko owake wakhokhela laye iqembu leHighlanders uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngembali yakhe.
Hayi, anginamazwi madoda, ngiphelelwe nje. Umuntu nje obejabula last week abantu bemihlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila. Understand? And then you find this week umuntu obesesishiya nje kanjalo akubuhlungu manje.
Ya kubuhlungu kakhulu. Sitshele ukuthi wena wasebenza njani lo gumede.
Oh. I mean we suka kude mina lo gumede from into ze sport ku Highlanders esiya kuzifa. The main thing engakhuluma ngayo ngakhona besides into ze bora. I mean it was a great administrator 1-2. Why ngu MC emtchadeni wami. So kubuhlungu, you understand? I see him lapana a jaiva a dancer very how a koshiwe. Whereas we want to be aware of his sins into Nania Peter, Napa Kuz. I don't know, same chat in Ramasego. You can get a shiny pants. Hey, creature. It is fun. And now I'm taking me back, putting in 30 DVD, Mediana Gimbu, and I will do that. I've actually missed someone very, very, very special.
Ye ngasikhangela futhi lebholeni siyabona ukuthi wena ungcaptain weBhoso la wayekhona kuduze khonapho akusitshela ukuthi lalidlelana njani lo Gumede.
Eish, awu Gumede he was man of peace, man of laughter and the serious ngokuthi siwine kuphela wayefuna ukuthi kona nasenjani sikhululeke uma sidlala ibhora, you understand? Sizidlalele nje sibe take, I mean be yourself and enjoy the game. Wayengekho strict ngendlela lezi zasibhethe uyazi kulabanye abantu ababa strict kakhulu, but hayi uGumzino. UGumzino, and I remember also nxa siqeda amagame laphana anginika imota yakhe ethatha abantu abami bahambisele uveve andazenda egwabalanda bahambise badrive ngibuyele ibhegi ngemota yakhe mthola uGumede vele umuntu wabantu, you understand? He was just a man of people.
So manje abantu bamkhumbule njani uGumzi ngoba vele abaningi sithi uGumzi yabo.
You know, to me, Yazi Ukumede has been a rock and has been a rock of everyone. Why not a wonku muntu? Kazanga kabade lumuntu, why not so good? Why not wali lumuntu? Let's remember him as a hero. That's what I can say to me. He's one of the heroes who sport as Zimbabwe. He's a hero. Yeah.
So manje kumele izulweni kufaka isithombe kwenzweni kwele academy wena ngombono wakho ubona ngani kumele kuthweni ngombono wakho sizizana.
I think vele kufuze ukuthi kube lenye ibuild angazumbe sifake sithi isithombe sakhe thina ngapha uma kuthi abantu bezifa labo bayafuna bemenzile something huge somewhere, but at the end of the football fraternity, but at the moment thina nje clubhouse laphana simfakeleni isithombe. I would believe me, the woman ungena nje umbone lapho bekuzokubethe simfakele isithombe nje simkhumbule and simkhumbule forever, even labantwana bethu yathi nxa sesingaseke bembone. I mean, he has done a lot.
UAlexander Maseko wake wakhokhela iqembu leHighlanders Football Club. Lapho ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. IZulu elilesiqotho elize lomoya omningi lichiye ezinye zakhamizi zakwaMatekenya ku-Ward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Leli Zulu elinengesonto ntambama lidale umonakalo omkhulu emasimini lawisa lezihlahla. Walbethi Ncube usipha lolu daba.
Leli Zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu kakhulu ngemva kokuthi imizi efika amathumi amabili lanhlanu. Usikwamithi weGwanda umnumzana Thulani Moyo uchazisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezihlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langikhona bathi kade lilesiqhoto lomoya omkhulu kakhulu.
Umnumzana Ngqabotho Ndlovu ngomunye walabo abathele besegcekeni le muli yakhe ethi kube ithuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi santambama lapha izulu lankwa lalesiphephe esikhulu kakhulu lilesiqhotho. Singase siphambene ngoba lamnkosi yami angikwazi kumbe ngakhala vele, angikwazi kuhamba njani vele ngoba lamuntu ngaphuma njani angikwazi, amahlahla alaphi afika avala umnyango lapha. Sathola nzima kakhulu nkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhulu umuntu ezinisa amochakala konke ukudla lokwa amochakala, kodwa hayi abantwana bakhona bayangani bezivuhlunga kancane mbijana.
Umnumzana Rafael Moyo esinye njalo isakhamuzi sakwaMatekenya uthi kakazi abone izulu eliningi ngalindlela lokhu wathethulwa yingwe.
Since ngazala mina ngizelwe ngo-1956 angaze ngubone ukuyaqasa ukubona lapha esigabeni sakithi ngoba izihlahla ngasikhayela eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezijile lezihlahla inkadi ezinkulu bezinjani isiphephule ngumoya zawela ezindlini lamaze ngaphephuka amaningi
okugcizelelwe ngumnumzana James Ndlovu layo oyisakhamuzi salindawo
wonke akulandle enganetala endle ayifulile wawusubona kungena ishebe-shebe kungena amanzi kungalala zenge liphumileyo kwezinye indawo kodwa amanzi agcwala ezindini phakathi kwaba into esimangalise kakhulu leyo la maphani kakula sihlala sephani silehlamvu kuthinteke wonke aningamacimbi abezindle komile utshani phansi kugelekelane bekutshaya iloni moa
usobhuka komatekenya umnumzana Lothi Nkala uthi kube yinhlanhla kwangabi lofileyo kulumonakalo
Usho kuluzila abantu ngoba abantu basile bengalakho okokuthi badleni basile bengalakho ababe kulimile kuphelile konke kwadilika izihlahla eziningi ezinye ziwela phezulu kwezindlu kube inhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga
ekwethekeleleni kwestudio 7 komatekene lamhlanje emini sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele Red Cross isipha izakhamizi ukudla umqondisi wale nhlanganiso ezansi emandebeleni unkosikazi Siphiwe Thina Juma uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwamatekenya
njonge Red Cross ukuthi sisize lapho kulezingozi khona namhla siphathele ama 10 kgs impupho 2 kgs of ichukela 500 grams isawudo 750 ml cooking oil then iofisi ka DDC la isincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama-cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini
lanxa be-Red Cross sebenelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla izakhamiza kumatekenya zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu usikomitsha umoya ukhuthaze uzulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka komumo omkhathi njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi lalapho sezisakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula izihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye indlela ezifana lezitina ngimele umthakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
Lanxa omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu olilunga le-MDC Alliance, uMakhomborero Haruzibishe obevalelwe okwenyanga ezithile ezedluleyo, etholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo ngumthethwandaba we-High Court. Amagqwetha akhe athi ulakho ukuqhubeka evalelwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala lokuthomba aletheswayo. UMavis Gama usipha lolu daba.
UHaruzibishe ubikwa engasoze akhululwe njengoba abathutshisi besithi ulelinye icala letheswayo elilokhe lisemthethwandaba lokuthumba ngesikhathi etshengisela emahofisini awenkampani ye-Impala Car Rentals ephakathi kwexuku labasakhulayo be-MDC Alliance labenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union befuna benkampani le baveze igama lomnikazi wemota eyasetshenziswa ukuthumba esinye isifundi uTawanda Mjeiwa. Elinye lamagqwetha kaHaruzibishe umnumzana Simon Chabuka uchasisa ngalokhu.
Vakaka zotora mba meka chitwa ma instruction. Atima kuzwa kunzi ane ime case. We then together with Professor Madubu made an application after that tora nyaya from one of his lawyers. Kuti chati instruct wale zwa
Ekuthatheni kwethu lolu daba asitshelwa okokwenza kasitshelwanga ukuthi ulolunye udaba sasesenza isicelo ngemva kokuba mina lo maduku siluthethe lolu daba
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi okwenzakalayo kuHaruzibishe akumangalisi
So lokhu kuyinto etshengisayo ukuthi asindawo njengelizwe simindawonye So khonoko kutshengisa ukuthi njengelizwe akula lapho siya khona simindawonye siyakhohliswa njengabantwana beZimbabwe ukuthi kulento yenzakalayo khona kungelalutho vele
Udaba obelikhwezwe emthethandaba weHigh Court ngolokuthi uHaruzibishe wehluleka ukulandela iziqondiso zakhe zebail ngesikhathi ilizwe liku-level 4 ye-COVID-19 lockdown, lapho abikwa engasayanga zibika khona kwabomthetho esezingenise ku-isolation ngemva kokuhlangana lomuntu owayebikwa ele-coronavirus. Kodwa umanji uDennis Mangosi waseHarare unqume ngombimbitho ukuba kumele avalelwe uHaruzibishe, esithi ngoba wephula ngabomo iziqondiso zakhe zebail ayezibekelwe edabeni lwakhe lokuyatshengisela emahofisini abe-Impala, okuyisinqumo esigenqulwe ngumahluli we-High Court uJustice Catherine Mzawazi namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Ezinye izikolo ezilabafundi abahlala esikolo zikhuphule imbadalo le yaya kunkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, 60,000 Zimbabwe dollars kusiya phezulu. Kuthi ezikolo ezizimele zodwa iqalela kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe, 200,000 Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izikolo zivulwa mhlaka 10 zibandlela ngo-2022, kodwa abafundi ababhala imihloliso ka-O-Level e-A-Level bona bavula mhlaka 3 ukuze bayeqedisa ukuloba imihloliso. Laloba kunjalo, iningi labazali lithi inhlawulo ezifunekayo ziphezulu kakhulu. Unkosikazi Felicity Matsika ngomunye wabazali abakhonona ngokuqansa kwendleko zesikolo.
Ukukhwela kwamafizi lokhu esikubonayo, angazi ukuthi abantwana bazafunda umnyaka ozayo. Mina kunje oseboarding school ufuna 70,000 RTGs angafaki ukudla kwakhe khonapha. Akula muntu ohola imali yonke yonalo. So ukuthi uhulumende avumele ukukhwezwa kwefizi kangaka, angazi ukuthi siyabe siyithethe ngaphi imali engaka.
Unkosikazi Linet Maseko, umongi, ukhala ngokuthi izimali ezibizwayo azihambelani leholo.
Ifizi okufanele ngibe sengiyibhadele kufika u-10 January yisalari yami ephindwe yaphindwa. Lapha ngikafaki amabhuku lama-uniform. So eqiniseni abantwana bama-civil servants kunzima ukuthi bathole imfundo kwizikolo ezenza kuhle. Umntwana seyezahlala etshintsha isikolo njalo nje ngenxa yamafizi. Thina asiphatheki kuhle ngalokhu esikwenziwa nguhulumende wethu. Asiphiwe iholo elanelisa ukubhadala zonke iindleko zethu, asho ukuthi siphile nzima elizweni lakithi.
Unkosikazi Sandra Thebe, omunye njalo umzali, ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kulolu daba.
Nxa imbadalo zesikolo zihlala zikhuphulwa njalo nje, ngibona lokhu ukuthathela abantwana ilungelo labo lokufunda. Siyananzelela kwamanye amazwe imfundo yimahala. Kungani uhulumende wethu laye engahlolisisi lokhu, laye afunde kulabo abenza kuhle kulokhu ukuze sanelise ukuthuthukisa ilizwe lethu sibe lenkhwica mfundo eziningi lathi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi ukwengezwa kwembadalo zesikolo kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwabazali lezikolo andukana kwamukelwe lugatsha lwakhe.
If there is any increment, it has to be approved through the ministry. Parents are supposed to agree with the school authorities on the increment so that it is justifiable. So parents need not to panic about the school fees issues.
Ugatsha lwezemfundo lukubeka sobala ngamanyathelo okufanelwe alandelwe nxa kusiyaba lenguquko yembadalo zesikolo. Nxa kufanele ikhuphuke, kufanele ivunywe lugatsha lwethu, njalo kufanele abazali kanye labaphathi besikolo bavumelane imali abazakhweza ngayo. Ngalokhu abazali kanye labaphathi bezikolo kabehlise umoya ngodaba lwendleko zesikolo.
Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe inyanga kaNtulikazi ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlanu kusiya kumachumi amahlanu ekhulwini, i-45 to 50%. Ngenyanga kaLwezi, uhulumende uphe izisebenzi zakhe ibonus ngedola leMelika. Kuviki ephelileyo, inhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende kanye labameli bakahulumende bebehlangene bekhuluma ngeholo lezisebenzi zikahulumende. Inhlanganiso emele izisebenzi ithi ifuna izisebenzi zithole iholo ngedola leMelika, kodwa uhulumende kakaphi impendulo kulokhu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la owenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kumanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa lomnumzana Nkululeko Letha uManjinela osanda kuqhansa intaba enkulu yasezwekazi le-Afrika, iMount Kilimanjaro. Uletha wasemsebenzini kwele-Tanzania ngaleso sikhathi, wezwa esiba lo mdlozela ukuqansa intaba le, wahlawula amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa, $1,200, abaphethe ukwethekelela intaba ku-Kilimanjaro. Wahamba umango ofika isilinganiso samakhilomitha ngamashumi amane lambili, 42 kilometers, esiya esiqongweni sentaba le. Ubehamba ekhathalelwa ngabampha ukudla, abamlungisela indawo yokulala, labahlola isimo sakhe somzimba kanye labo bhodabhoda entabeni le ngobuciko obuphezulu. Uthethe amalanga amabili ukuze ayifika esiqongweni sentaba le elesiqongo esedlula zonke intaba zasezwekazi le-Afrika. Uthethe amalanga amabili ukuze ehle njalo intaba le. Ake sizwe ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngohambo lwakhe.
Ifuna not only umzimba oqinileyo reasonably, akumelanga ukuthi angikhole ukuthi kufunakala umuntu o super fit, but umele ube reasonably fit physically. And but into ebaluleke kakhulu ikuqina engqondweni ukuthi uyazi injongo yakho yokufuna ukuqansa intaba, and uzimisele ukuthi come what may. Kungaba njalo nje ukuthi okunye kungaba sokuthi too much, but as long as kuyibunzima lobuyana obungekho life threatening, hayi kuyabe kufuna ukuthi ingqondo yakho ikutshele ukuthi masiqhubeke siqanse le ntaba.
Kwinokokwenza ukuthi uze uqanse intaba leyo abanye abantu beyisaba kangaka?
Ngangilo mcabango okuyiqansa nje, but ngingela plani ukuthi ngiza kwenza nini. But kwenzakala ngaleso sikhathi ukuthi ngangihambe ngomsebenzi eTanzania kuregion yonaleyo eMosh, and I spent a week ngikhona ngale, and then I met a lot of people including ama agents laba abathatha abantu bebaqansisa uMount Kilimanjaro. So bangikhuthaza ukuthi njengoba usuhlala isikhathi esingaka usuaclimatizile, and you don't look, you are reasonably physically fit, awufuni na ukuzama ukuthi uqanse lawo intaba. And abaningi bakhona babesithi thina sesaqansa, abanye basithi sazama ukuqansa sisafikanga. So yenza ngifune lami ukuthi kahle ke ngizama. I had some time on my hands, so ngathi mina mhlawumbe this is my chance to ukuthi ngiyenze le nto. So that was the only motivation I had, other than ukuthi ngangivele ngifuna ukuthi at some point in life I would want to do that. But ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi kwaba nje ukukhuthazwa ngabantu ababe engangihlangana nabo ngaleso sikhathi.
Yes, ngathi waqhaza intaba leyo wafika khatshana kanganani?
Ayi baba.
Yes, waqhaza intaba leyo wafika kanganani? Waqhaza kanganani entabeni leyo?
Ngisho ukuthi intaba i-distance it's 42 kilometers. So ngathatha 3 days ukuqansa i-42 kilometers zangakhona. Then 2 days coming down. Ngoba coming down is much easier. Ngoba you gradually improve the oxygen supply. and the excitement in Jay, you've managed to conquer the mountain. So we are very happy with you are now going back and really super excited. So it was a total of 5 days.
Yes, yeah, so ngathi konapho ke baba later uqhansa konapho wafika esiqongweni kumbe wafika kwesinye isibanga.
Yes, ngafika esiqongweni ngempela and ngoba esiqongweni kwakhona umele bathi bona you shouldn't spend more than 20 minutes. Umele uthi 20 minutes we look around, you take pictures and then you make your way down. Bathi awumelanga uhlale imizuzu edlula i 20 ngoba umzimba uyabe usukhathele ngokuswela i-oxygen or nge-oxygen limited. So umele uphumuze and uphumuze ama-lungs akho ukuthi aqalise ukuba le-oxygen ewajayeleyo. Otherwise kuyaba le-collapse and then uyaluza but i-consciousness angazi ukuthi ngathini ngesindebele.
Yeah, we are pelu moya. So okay, kunjani kuya phezulu khona ngale sikhonwe? Kunjani?
Hey, in terms of what the scenery or just a feeling nje yokuthi uqansa kanjani?
Yeah, konke koloko.
Yeah. Isinari ukuthi ivegetation yakho na ayikho enhle kangako. It's all lay vegetation engakhuli kakhulu and engabi green kakhulu. But kunzima sibili ukuqansa ngoba uyabungela qiniso ukuthi umzimba wakho uzawuthatha njani uza responda kanjani kuselakala kwe-oxygen phengaphezulu. Ngangibona abaningi especially abadala asebekhulile babethwele ama-tank e-oxygen umuntu eli 5 liters the oxygen on their backs, like ogogo labokhulu abavele eJapan lezinye abokorea babethwele ama-oxygen tank ngemuva so ukuthi abancedise ukuphefumula.
Umnumzana Nkululeko Letta isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa limuzwe xoxa lapho uLegizwe Sithube esejohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors namhla bethule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili lantathu abazamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ukele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela. Kubika uJoseph Njanji, intethele zendaba yethu yezemidlalo.
Laba badlali ngababalisa onozinti abathi uPetros Mari, uTopet Shumba kanye loMartin Mapisa, imvimbi uGodnos Muruira, uGerald Takwara, Onesimo Pasera, uBruce Kangwa, uPeter Muduwa, uTeenage Khadebe, uTakudzwa Chimwemwe, uAlec Mudimu kanye loJordan Zemura. Abadlali benkabeni yenkundla uThabani Kamusoko, uKunda Ibhenyu, uIshmael Wadi, uNeva Tikere, uKelvin Mazongwe, ukuda kwashe Mahachi kanye loCaptain weqembu uKnowledge Musona, abagadli uPrince Dube, uTinotenda Kadewere, uAdmiral Muswe kanye lo David Moyo. Iqembu lama Warriors lisuke namhlanje lilubhekise kwele Cameroon lapho elikusibaya sika Group B ndawonye lele Malawi, iGuinea kanye le Senegal. Ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Ngehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Obe ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede kasekho. Izulu lesiqotho elize lomoya omningi litshiye ezinye zakhamizi zakumatekenya kuwadi 22 eGwanda zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi eZimbabwe bakhala ngokuqansa kwempathalo zesikolo zomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo uMpraxitus Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-4:46 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.